Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 5 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi masere nevasere 1288. Vamusarurwa Mutizwa votanga basa rekufanobata chigaro chameya weHarare. Zambia yorambidza magonyeti kushandisa zambuko reVictoria Falls kutanga muna kurume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi masere nevasere 1288 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana maviri nevanomwe 207 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevashanu 495. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe 167 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevatanhatu 116 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezvina zvine zana nemakumi manomwe neumwe 34,171. Vapora munyika vachiita zviuru zviviri nezvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevapfumbamwe 27,759. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kuti hurumende itaure nezvirimwe chete panyaya yekubayiwa kwevanhu nhomba yeCOVID-19 uye kuti inopinda munyika riini. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo uye ari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakazivisa nyika nezuro china kuti vanhu vachabayiwa nhomba iyi pachena sezviri kuitwa kune nyika dzakawanda. Blessing Zulu weStudio 7 abata varusuke kuti tinzwe maonero avo.
Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti hurumende ibvise confusion yatiri kunzwa pari zvino izvi maringe nekuti vanhu vachazenge vachibhadhara here kana kuti vachazenge vasingabhadhari, nekuti takambonzwa minister vefinance vakabuda vachiti veruzhinji vachazenge vachibhadhara kunze kweavo vanenge vasarudzwa nehurumende kuti ndo vavanoti mavulnerable groups vakaita semafrontline health workers vakwegura nevaya vanogona kunge vaine zvimwe zvirwere zvavainazvo. Asi nerimwe zuva tonzwawo zvekare mutungamiri wenyika nemukuru webazi rezveutano vachiti aiwa kwete, vanhu vachazenge vasingabhadhare.
Kusataura nezwi rimwe chete muhurumende kunokonzera matambudziko akaita sei?
Izvozvo zvinokonzera kuti vanhu vasanyatsonzwisisa kuti zvinhu zvacho zviri kumbofamba sei. Asi chinhu chakakosha ndechekuti sezvatiri kuonawo kune dzimwe nyika vari kutanga nekutungamidza vashandi vezveutano avo vanoshanda mumakirinika nemuzvipatara, votungamidzawo zvekare vakwegura, votungamidzawo zvekare vaya vanogona kunge vachirarama nezvimwe zvirwere.
Kova moveru zhinji zvinenge zvichizofamba sei?
Vanhu vakazoita semapoliticians nevamwewo vejekerere ndivo vozotevedzera mumasure. Saka kujekeswa ikoko kunenge kwakakosha, nekuti pari zvinezvi tiri kunzwa kune mamessages akasiyana siyana ari kubva kune vanhu vatinenge vachifanirwa kunge vari vatungamiri, vanofanirwa kunge vachinzwisisa kuti mabasa acho rollout achazenge achifamba sei. Uye nekuti nderini chaiye watichazenge tichitanga kubaya iyo nhomba iyi, nekuda kwekuti South Africa tiri kuona nhomba yavo yakatosvika, mabasa avo ekubaya vanhu atotanga. Asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti hurumende kana yakubaya vanhu isazosarudza kuti toda kubaya vana veZimbabwe chete. Tine vanhu vakapotera vanogara muno munyika, vanhu ivavo vanenge vachifanirwa kubayiwawo zvekare. Tine vamwe vanhu vanosenza muno muZimbabwe asi vasiri vana vemuno muZimbabwe, vanhu ivavo vanofanirwa kunge vachibayiwawo zvekare.
Kose zvakakosha kuti vabayiwawo nhomba iyi,
nekuda kwekuti kuti nhomba inyatsoshanda inofanirwa kunge ichibaya vanhu vakati vane chitsama, kwete kuti mobaya vamwe muchisiya, haizonyatsoshanda sezvainenge ichitarisirwa. Saka zvekusarura kuti iwe wakazvarirwa kupi kana kuti uri mwana wekupi, haiwa, tisingatarisire izvozvo. Totarisira kuti kana nhomba yauya, chero munhu ari muno muZimbabwe ngaapiwe mukana kana akasununguka kuti ari kuda kubayiwa, wekuti akwanise kunge achiita sei achibayiwawo nhomba iyoyo.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzeutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare muHarare. Vakasarudzwa kuti vambofanobata chigaro chameya weguta reHarare vamusarurwa Stuart Mutizwa vari kutarisirwa kutanga basa nhasi. Vamutizwa, avo vanove kanzura weward 9 vari vebato reMDC Alliance, vanoti vakatarisana nemutoro mukuru wekugadzirisa zvinhu muguta guru renyika iri. Vamutizwa vakadomwa nevakafanobata chigaro chegurukota rezvekutongwa kwematunhu Amai Muswere kuti vafanobata chigaro zvichitevera kumboniswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kwameya veHarare vaJacob Mafume. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamutizwa kuti tinzwe nezvekudomwa kwavo.
Takaita mamitin anokwana kuita maviri tichida kuzama kusarudza achasanobata chigaro chemutungamiriri weguta. Tikatadza kukwanisa koramu kaviri. Zvino mutemo unozotendera minista kuti vagadze kana kuti vadome vari ivo kuti guta risave risina mutungamiriri. Saka ndo zvakazoitwa naminista musi wa28 vachinyora tsamba vachindigadza kuti ndive acting mayor kusvikira nyaya dzavamafume navamukungu madzapera.
Saka makatanga kushanda rini kutora chigaro ichi?
Chigaro ichi ndingati kunyatsotanga kushanda ndinotanga mangwana. Svondo rineiri kuuya kwachakaita tsamba yakatoziva kusvika kwandiri nezuro, kunyange zvazvo yakanyorwa musi wa28 asi yakasvika kwandiri nezuro. Saka kuvepo kwayo kwaakutisunungura zviri pamutemo kuti tichiita chekutanga ndechekugadza town clerk kuitira kuti mamitingi ekanzuru achitanga kuita. Pari zvino kanzuru iri kungofamba isina mutungamiriri, iri kufamba isina town clerk anova ndiye munyori weguta anoona kuti mabasa ese afamba sei.
Vamwe vanga vakutyira kuti hurumende ine urongwa hwekubvisa mameya ebato reMDC Alliance vachivatsiwa necommission inenge ichifanofambisa basa muHarare. Munotambira sei kudomwa kwamaita kuti mufanobata chigaro muchibva zvakare kubato reMDC Alliance?
Maonero angu ndeyekuti pari zvino hurumende haisi kuda zvekurwisana, iri kuda kuti tishande tese. Hongu zvinowanikwa mhingamupinyi zvinenge zviriko, asi itarisiro yangu nemaonero angu ekuti pari zvino tine vakusanduka karipo. Zvaimboitika mazuva apfuura kana matema apfuura ndeyekuti dai tiri kutotaura zvimwe iye zvino, kwekunzi chere mumwe chete chaiye vakangobatwa nemhosva yekunzi waita corruption kanzuru yese yatoora yaitobva yabviswa. Asi ndoda kutenda kuti iye zvino andai new dispensation zvino zvatisandukei tingashanda takadaro tinongona kugadzirisa guta redu rikanaka.
Muri kutora chigaro panguva zvinhu zvakati womei muguta reHarare, zvii zvamungataura pane mutoro wamakatarisana nawo?
Chekutanga, Mwari vachatibatsira kubuda mudambudziko ratiri. Guta riri kubvira zveshuwa, guta rakaipa zvakanyanyisisa, asi itarisiro yangu yekuti chekutanga toda kubatanidza vashandi, toda kubatanidza makanzirasi, tive chinhu chimwe chete, tibatire guta iri kuenda mberi, tisatarise zvepolitics, tisatarise zvekumba kwamaingana, asi titarise kuti service delivery ndo yakatiunza pataun house. Tikagona izvozvo, guta redu chere pariri iye zvino rinogona kusumuka kunaka. Inini tarisiro yacho yekuti guta rinogona kumuka ndinaye.
Ndeapi mabasa makuru amungati amunotanga kuita muchipinda muhofisi?
Mabasa makuru atoda kutanga kuita ndeekugadzirisa nyaya dzemugwagwa yedu isisi safambike, nyaya dzemvura yevanhu kuti vanwe. Zvirwere zviri kungonyuka, izvi zviri kunyuka nekuti vanhu havana mvura yakakwana yekuti vanwe. Chechitatu, togadzirisawo nyaya yemarara. Vanhu vaakugara mumarara iye zvino, saka tinofanira kugadzirisa nyaya yemarara tikwanise kuatakura aende kwaanokodzera.
Tiri kuonawo dambudziko redenda recovid-19. Imi wose vakafanira kubata chigaro chameya, zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko irori?
Chinhu chandingataure ndechekuti vanhu ngatichengetedzei mitemo yakatarwa neveutano yekuchengetedza social distancing, yekupfeka mamaski, yekugarawo tichigeza maoko kana nemasanitizer kana tiinawo. Zvese zviri kukurudzirwa kuti tiite.
Avo vange vari vakasarudzwa kuti vambofanira kubata chigaro chameya weguta reHarare vamusarurwa Stuart Mutizwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zambia yazivisa kuti kutanga musi wa 1 Gurume 2021 inenge isisabvumidzi magonyeti kuti ashandise mugwagwa unopfuura nepazambuko reVictoria Falls. Zambia inoti yatora danho iri senzira yokuchengetedza zambuko iri uye kuti vashanyi vasavhiringwa neruzha runobva kumagonyeti aya apo vanenge vachiona mapopoma eVictoria Falls. Kubva musi uyu magonyeti anenge ava kushandisa biriji rekazungula iro riri pamuganhu weZambia neBotswana. Mukuru wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa neZambia zvichaisa vatyairi nemakondakta pakaoma, vachiti mutengo wekutakura zvinhu uchakwidzwa, izvo zvichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu. Munyori mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaTedius Chinyanga vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richiri kutarisisa zvataurwa nehurumende yeZambia, naizvozvo havakwanisi kutipa pfungwa dzavo panyaya iyi pari zvino.
Seboka rinomirira vatyairi muZimbabwe vanosanganisira vematruck drivers, tagamuchira nhau dzekuti Zambia haichatendera kuti matrucks kana kuti magonyeti marori apinde nekuborda reVic Falls kuLivingstone. Mukutaura kwavo vari kuti vanoda kuchengetedza mhuka uye vanoda kuti matouristi vanova vanhu vanoshanya vachibva kune dzimwe nzvimbo vange vachisasana mune zvakanaka. Vari kuti marori ari kukonzera noizi, hazvi zvinyatsoite zvakanaka, saka vasiyira vanhu vedzemapassengers kana dzinotakura vanhu dzinge idzo ndo dzinokrosa neikoko. Danho iri rakuita kuti marori asapinde nemuZimbabwe asi kuti aende nekunana Botswana, vakuita yatinoti nemuchirungu bypass.
Imi sesangano rinomirira vatyairi nemagondakita munoti nezvatarwa izvi?
Chinhu ichi chakaomera madrivers zvikuru nekuti pavambenge vachikwanisa kuuya nemuZimbabwe vanga vachikwanisa kuona mhuri dzavo. Tanga tichikwanisa kuona madzimai edu nevana vedu tichipfuura tichidongorera kuti kumba kwakaita sei, nekuti dzimweni dzenguva tinopedza 3 months tisina kumbobvira taona vana vedu. Tiri kurarama upenyu hunorwadza, tiri kurarama upenyu hwakaoma, zvekuti stress zhinji iri kutobva munyaya iyoyi yebypass. Tambenge tiine imwe bypass iri kubva kumakambani, yekuti makambani atinoseenzera haasi kuda kuti tiwane mukana wokuti tiende kudzimba dzedu kana tapinda muZimbabwe. Vanoda kuti tibva tangoenda tisina kusvika kumba tichifamba nebasa. asi wakati ne muri zvino pamusoro pemutemo wemakambani wekuti tisaone muri dzedu Zambia yauya zvakare saka isu seboka uzvekare tiri kutarisira kuti hurumende yedu ichagara pasi ne Zambia kana kuti ne SADC nekuti zimura maria vanga vachitora yadzikira inotodzikira nekuti mota dzinenge dzisaende nemuZimbabwe marora aya anopfuura nemuno achibhadhara mari zhinji mari iyo ichiuya kuhurumende yedu idano rinotibata zvikuru nekuti maridzi tinotarisira kuti dzinoshanda kugadzira migwagwa uye unokugadzirawo nyika iri kuti ibudirire saka tinoona zvinhu zvichaafekta zvakawanda totarisira kuti hurumende yedu igare pasi negovernment yeZambia tese tiri nyika dzeSADC zvichabata munyika dzeSADC zviri kubata mukomesa decision yavatora iyi vekuZambia
zvimwe zvinogona kukanganiswa nezvinonzi zvataurwa neZambia izvi ndezvipi
cost yekuti transporta zvinhu tiri kuona ichikura zvakare nekuti ichiwedzera nekuti makiromita achawedzera zvakawanda zvichaitika ipapa but isu tiri kutaura takatarisa pamadhiraivha kuti kana asapfuure nemuZimbabwe achakwanisa kuona mhuri dzavo saka pakatiomera zvikuru ticharambawo tichingonyora matsamba tichitaura navo kuti veduwe zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka kana danho iri ratorwa irori
munotarisirei kubva kuhurumende maererano nenyaya iyi
tinotarisirawo kuti hurumende yedu itore danho rekugadzira migwagwa yese nekukurumidza unofamba nemarori iwaya kuitira kuti makambani ekunze kwenyika vade kuunza mota dzavo nemuZimbabwe kuti mari igokwirira tinotarisirawo zvakare kuti mari yavanobhadhara vekunze ava isanyanya kukwidzwa maningi ngatikwidzei tichitarisa kuti dzimwe nyika dzeSADC dziri kumboita mari kuitira kuti vafarirewo kuuya nemunyika medu zvinobatsira kuti revenue inokorekitwa nezimura ikwire saka tiri kutarisira kuti zvinhu izvozvi zvitariswewo saka ndo zvimwe zvinhuwo zvatinoono seboka rinomirira vatyairi kuti zvikagadziriswa zvinoitawo kuti nyika dziri kunze makambani ariko afarire kuunza motokari dzavo nemuZimbabwe
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vachitaura vari parunhare vari muHarare Dare remuAmerica reHouse of Representatives rabvisa nhasi amai Marjorie Taylor Greene mumakomiti edare maviri avenge vari senzira yokuvarwadzisa zvichitevera danho ravo rekutsigira pfungwa dzinoshambadza ruvengo kukurudzira mhirizhonga kuurayisa vamwe nezvimwe zvinhu zvinopatsanura zvizvarwa zveAmerica amai Greene avo vanove nhengo yebato reRepublican Party vabviswa mumakomiti aya mushure mekunge nhengo dzeDemocratic Party 215 dzawana rutsigiro rwenhengo dzeRepublican Party 11 izvo zvapa kuti pave nemavhoti 230 ekubvisa amai Greene. Amai Greene avo vanomirira dunhu reGeorgia munhu anga achitsigira pfungwa dzinobudiswa padande mutande nevanhu vanozviti QAnon vachibudisa mashoko anopikisa chokwadi chakaita sekuramba kutambira kurwiswa kweAmerica muna gunyanya 2001 kuramba kutambira kuurayiwa kwevana vechikoro kwakaitika paSandy Hook Marjorie Stoneman Douglas High School nezvimwe amai Greene vange vari mumakomiti edzidzo nemabasa pamwe nemashandisirwo emari dzehurumende nyanzvi mune zvematongero enyika Dr Roderick Machekano vanoti kunyange havo vachitsigirwa nevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump amai Greene vari kukonzera kusawirirana mubato ravo
maamiriro akaita vhoti ndeekuratidza izvo kuti Congress ichabvisa Congresswoman Greene kupa pachigaro chepapa committee yeeducation and labor
zvakonzerwa nei izvi
zvakonzerwa nemashoko akataurwa namai Greene Congresswoman Greene vachipaidzira makuhwa anenge achitiwo zvimwe zviitiko zvakamboitika muno muAmerica matragedies akaitika muno muAmerica anosanganisa iwo crashing yemaaeroplanes into the World Trade Center a shooting of school children mai Greene vaibuda ivo vachiti hazvina kuitika manyepo ehurumende saka izvi zvinova ndizvo zvaita kuti Congress kunyanya kumadhemocrats nemamwe marepublicans atizo Congresswoman Green avakodzeri kuti vange vari pachigero chigaro cheeducation kana vaine mafungiro akadai nematauriro akadai.
Sei izvi zvasvika pakadai iko kuchinzi muno muAmerica munhu anokwanisa kutaura zvaanoda?
Munhu unofanira kutaura zvaanoda hongu, asi kana munhu waapane chimwe chinzvimbo chokuratidza kuti wava mutungamiriri, haufanirwi kunge uchitaura mashoko iwo anoita kuti uparadzanise nyika, uparadzanise kubatana kwenyika. Hazviratidzi utungamiriri. Saka munhu anenge ari mutungamiriri unofanirwa kuva achitaura zvinhu zvaanoziva kuti zvinovaka nyika, asi mashoko avaiburitsa awa ndeekuratidza kuti vanga vachipatsanusa nyika.
Zvazvadai izvi zvinoreva chinyi?
Zvinongoreva izvo kuti Congresswoman Green havasi kukwanisa kuti vanosevha kucommittee yeeducation iyo inenge ichigadzirisa mapolisi anoenderana nekufambiswa kweeducation muno muAmerica. Saka izvo zvinova zvinoita kuti mafungiro avo asave anokanganisa kana kuinfluenza mapolicies enyika.
Vanogona kubudiswa here muHouse of Representatives?
Not nezvaitika izvi. Zvaitika izvi hazvisi kuburitsa Congresswoman Green mudare remarepresentatives. Vanhu vanokwanisa kupisa Congresswoman mudare remarepresentatives iparty yavo, the Republican Party, kana zvichiindirana nokuti kudistrict kwavakabva, kana vakange vavashedza vachiti hatisi kugutsikana nebasa rauri kuita, then ndozvinhu zvoga zvinokwanisa kuburitsa Congresswoman muHouse of Representatives.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vachitaura vari parunhare vari muWashington DC. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette rinoti mitemo yekurwisana nechirwere checovid-19 mudunhu reSADC pamwe chete nokunonoka kupinza kwezvinhu pamabhodha zvave kuremera mabhizimisi nemamiriro ezveupfumi munyika. Financial Gazette rekare rine nyaya inoti mashoko akataurwa negurukota rinoona nezvemari vamutuli ncuve ekuti hurumende yakashandisa mari inoita mabhiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora mukurwisana nechirwere checovid-19 anoda kutarisiswa, uye hurumende inofanira kubudisa pachena kuti mari iyi yakashandiswa papi uye sei. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri vamambo roti makadiko ana Jonga katimire nevamwe vese pastudio 7 apo. Ndinofara nekuti mupurezidendi wangu asvika 43 years, Nelson Chamisa, purezidendi wevanhu. Ndiri muno muJohannesburg kati kumba kuHarare ndirogara kuruwa.
Pamusoro ivana hwande neStudio 7 pamusoro ndiri mutembisa muno. Ndoshinda mutembisa muno. Kumusha kwangu ndogara kumasvingo. Ndinokumbira kuti vakadzi vakasungwa vatatu, nyaya vakasungwa chai chai, haisi yokusoropodza hurumende. Hakuna munhu asina kureswa muhurumende nekutadza. Vakadzi vaya havana mhosva ende vakadzi vaya havana chavakapara. Asi unongo wautongo hudzvanyiri hwekutonga kuti nyika yeZimbabwe haina kusununguka. Ndo nyika isinonzi hudzvanyirira, haina kodzero dzevanhu. Vanhu vaya vakadzi vano kwavatengeredza uri vatatu havana mhosva vaya, asi kungodzvanyiribwa kana.
Halo pastudio yevanhu apo. Ndoda kutaura ari kupanyaya ana mamombe chimbiri nana dokalawo dema meja sitare giroja ingavo yeZimbabwe nezvauri kuita nevanhu vavavo. Ngavasiye vanhu kuti zvauri kutiitira ndokujairira wanhu. Vana niki mangwana wano vari panza varidi kuvaisawo mukati. Ngavaise niki mangwana mukati tizwe kuti imhosi.
kwazuwai vashamarari vanajonga makadini kokwamuri kokumhiri kwemakungwa isi kuno tinofara chose handina hangu nyaya yakanyaya kuwanda ndoda ngoti happy birthday kumutungamiriri wedu Nelson Chamisa mwari akuwedzerei makore nguva yekutonga inosvika munozviziva wani kuti David akatitandaniswa zvakanyanyisa naSauro asi Sauro wakanga akuziva kuti David ndimambo kunyange vana Jonathan vakanga vachimuudza vanakomana vake Sauro vakanga vachimuudza kuti zvaringaniswa David ndimambo kwaJudha saka nemi vanoson chamisa simba ine mashoka wamuri mambo wevanhu wakaiswa naJehovha inguva chete kuti muri kungomanyiswa nekudzinganiswa asi simba munaro muzopedzisira nedialogue uya yakaitwa naSauro naDavid mamutorera dende nesvimbo pamwe chete nepfumo rake iye akazoti ashuwa ini handina mweya wekuita zvakanaka asi ndine mweya wokukutsvagira zvakaipa asi iwe Jehovha unewe une mweya wokuita zvakanaka kwandiri uye ini ndine mhosva newe asi waona mhosva neni ndinoti Mwari akuchengetei akutungamirire mutungamiri wedu tinemu pakutambura kwose tiri muno musango amen Jehovha akudzwe
mamukase pastudio apo ndichitamuka kuri seikoko ini ndinoda kungotaura pamusoro penyaya yamangwana amangwana munhu atichitarisira kuti ndiye munhu mukuru but kana achitaura zvakadaro kuti manesi madhokota auraya vakuru vehurumende ivo vachirapiwa kunze saka vanoda kuti kana mhuri yezimbabwe kana vhaksini rikange rauya vazodii varambere ngavasungwe nekuti vaona hopu wechimunhu vakasungwa vachisungirwa nyaya dzemanyepo saka ivonu ngavatikuona kuti hurumende haina chainogona kusarudza haisarudza kuti munhu anobuda mumba mari but kana vakasasungwa kana kudzingwa basa toziva kuti zviri muprogiramu rehurumende
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
tema kambo kanobva kuna mukanya Thomas Mapfumo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vari chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi masere nevasere 1288 vamusarirwa mutizwa votanga basa rekufanobata chigaro chameya veHarare Zambia yorambidza magonyeti kushandisa zambuko reVictoria Falls kutanga muna kurume tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka